manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi china chikumi 1 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ropasidza mutemo unonzi unombunyikidza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kutoenzana nezvaiitika munguva yerudhizha. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota gwara rino vaite izvi kuburikidza nekunyoresa. Vakawanda vokurudzira kuwandudzwa kwemitemo yekukweretesa vanhu mari dzekutenga nadzo dzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushushikana nekupasiswa kwakaitwa neparamende biri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act uri kunzi neremadunhurirwa Patriotic Bill uyo unoomesera zvakanyanya vanhu vanonzi nehurumende vanosvibisa zita renyika vamwe vachigona kutongerwa rufu kana kugara mujere kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mabharani weparamende wa Kenneth Chokuda vaudza Studio 7 kuti komiti yezvemitemo kana kuti PLC yasangana nhasi mangwanani uye yaunza gwaro rayo rekuti hapana chakaipa pabhiri iri masikati nhasi uye rabva raverengwa kwechitatu nekuendeswa kudare reSenate. Vachokuda vati dare reSenate richazeya bhiri iri nemusi wechipiri svondo rinouya.
PLC yagara nhasi mangwanani vakatarisa maamendments akaendeswa ikoko vakaona kuti maamendments saripo wakanaka sizo maingona maamendments akaitwa achibvumiranwa muhouse yeNational Assembly saka vati maamendments acho akanaka saka zvazowanaunzwa muNational Assembly nasi ndosaka razopedziswa kuitwa mastages anga asara pari zvinorava kuenda kuSenate.
Biri iri rapasa paine kupikisa kukuru kubva kunhengo dzemapata anopikisa ayo akaramba kuritsigira paakavhotwa nezuro manheru. Nhengo makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzezano PF dzakavhota dzichitsigira zvaida kushandurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi asi nhengo 11 dzemapata anopikisa hadzina kutsigira biri iri sezvo dzichiti rinotyora kodzero dzevanhu. Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vanoti vanotarisa sira kuti biri iri richapasa muSenate.
But chamunga kuudza ndechekuti takapedza naro ku Parliament ku National Assembly nao raakuenda ku Senate then to the President.
Vachinyora padare mutande ravo reTwitter muumiriri weHarare East muparamende vatendai biti vati zvakaitika kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Biri iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno kana kunze kwenyika zvinoshoropodza kana kushora nyika kana kukurudzira kuti itemerwe zvirango zveupfumi vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi vakabatwa nemhosva. Vanoongorora zvemagariro evanhu vatendai Mbofana vashora zvaitwa neparamende vachiti biri iri harina kunaka zvachose.
Nekodzero yekuenda ikoko tinochema kwivo nguva dzehondo vaisaenda here kwese ikoko vachinochema kuti tiri kudzvanyirirwa nemabhunu kuye zvino zvaipei kana taakuenda ikoko tonzi tiri kunokumbira masanctions uya wakamiri hotovharwa 10 years tinosaka patriotic bill rakaipisisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vashorawo biri iri.
Tiri kuona biri iri
zina mbosia na baba vano manikiza vana kuti imi ndiye respect ya nyo kuti ndini baba pa mchata naba anababa vaya anoteka shukuto fosera respect shwa tukona shukuitwa nebiri hili rukuti musa taure zunenge shaka ipa zunenge shitika musa taure izo zoku na kuita kuti vano vatarisi na Zimbabwe pasi epamusana pekuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika muno muZimbabwe tagara tine dambudziko nenyaya yekumbunyikisa.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasataure nhunha dzavo kwese pavanenge vari, vachiti chinotyisa ndechekuti uchashandiswa kunyange pane zvinenge zvataurwa kana kuitikira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu vaende kunonyoresa pasi pebumbiro remutemo. Nhasi ranga ririwo zuva rekupedzisira rekuti vanhu vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti. Vamwe vanhu vanonzi vari kuchema chema kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kana kuti akaitwa kunzvimbo dziri kure nekwavanogara. Vanopikisa vanotiwo zeki iri kuramba kuvapa gwaro revavhoti. Asi vezeki nehurumende vanoti zvimwe zviri kunetsa zvichagadziriswa uye hazvingakanganisi kuitwa kwesarudzo. Asi nezvichemo izvi sarudzo dzemuZimbabwe dzingaitwe pasina mutauro here? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipawo pfungwa dzavo, sachigaro vesangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Tichionawo zvakare matambudziko ari kutarisana nevakanyorisa kuvhota vakawanda ekuti mazita avo dzimweni dzenguva haasi muvoters roll. Ivo vakabovhota maelections ekumashure uko kana kuti mazita avo ari muvoters roll vakakanganiswa uyezve vachinjwa kwavanovhotera. Vamwe vari kunzi mumba imwe chete, mudzimai ari kuvhota ari pano, murume ari kuvhota ari kune iyoyo polling station. Zvinova zvinhu zviri kukanganisa vazhinji. Vamwe vanopedzisira vakunovhota kunzvimbo dziri kure kune pavaivhotera nekusandurwa kwakaitwa zvinhu ikoko. Inyaya isingafadzi. Taifungidzira kuti panoitwa proclamation yemaelections voters roll inenge yagadziriswa zvakanaka, asi tinoona kuti voters roll iyi haina kunyatsokwenenzverwa zvakanaka.
Ko, pane chingaitwe here kugadzirisa zvimwe zvakakanganiswa mugwaro iri? Tabvunza vamakoni.
Avo vanga vane matambudziko akasiyana siyana ekuti mazita avo anga asimo muvoters roll vakakwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo. Ivo vanga vakanyoresa kare kumashure kureva kuti vane mukana wekuvhota musarudzo idzodzo. Kunyange avo vanga vatadza kugadzirisa sezvo vari muvhoters roll kudhara kana kuti vanga vaiswa munzvimbo dzisiridzo, izvi zvinogona kugadziriswa. Matambudziko atiri kutarisana nawo aya angadai akasopera kare dai kuri kunzi voters roll yakanga yasheyiwa pane nguva yenyaya yemaelections.
Panyaya yekuti vanopikisa havasi kupiwa gwaro revavhoti, vamakoni vati izvi hazvitarisirwe musarudzo.
Kuti sarudzo dzedu dzizofamba zvakanaka kumberi uku, tinenge tatomisa opportunity yakanaka yekuti tinge nevhoters roll yakachena. Izvi ndo zvinotaurwa nemainternational instruments atinoshanda nawo akaita sana SADC guidelines on the conduct of democratic elections nemamwewo. Saka tinongokurudzira zeki kuti dai waro yaita kuti voters roll inge ichionekwa nemunhu wese pane nguva kuitira kuti tisazosangana nematambudziko atasangana nawo iwowo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu vativo havasi kushamisika nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti.
Izvi zvave kungoratidza zvaityirwa neruzhinji kumazuva apfuura, kumwedzi apfuura, kumakore apfuura kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo hachisi chinhu chitsva chatiri kuona, chinhu chatanga tichiona, chinhu chatanga taprotarisira. ndofunga vanhu vakanga vasingataure nhema, vanhu vakanga vaine zvavakanga vachiona.
Asi vachitaura nemepanhau reHerald, mutevedzeri wasachigaro wekomishen yeZimbabwe Electoral Commission, Ambassador Rodney Kiwa, vati zvinhu zvose zviri kunzi zvakakanganiswa mugwaro revavhoti zvinokwanisa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudzawo Studio 7 kuti mutemo wesarudzo uripo iko zvino unokwanisa kuita kuti paitwe sarudzo dzakachena.
Chauno tadzisa chinobva chanzi election yakona kuita free and fair because the clause yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws, but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Zimbabwe yave nemakore ichiita sarudzo dzinoramba kutambirwa nevanopikisa vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kunzi nevamwe vanokweretesa mari vakaita seAfrican Development Bank, IMF neWorld Bank zviri kupa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika kunetse. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mamwe mapato ezvematengerwo enyika madiki pamwe nemamwe masangano akazvimirira oga anosvika 35 kusanganisira Operation Dudula nePut South Africa First varatidzira pamahofisi emutungamiri wenyika yeSouth Africa vasiri Ramaphosa vachikurudzira kuti vadzinge zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Kuratidzira uku kuri kuuya apo magwaro ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 osvika kumagumo mwedzi uno zvichitarisirwa kudzingwa kana dare repamusoro rikarasa nyaya yechikumbiro chavari kuita kana kuti pakasave kuti zvibvumidzwe kuramba zvichigara munyika iyi. Asi pane mukana wekuti kana dare iri rikawirirana nehurumende kuti zvizvarwa izvi zvidzingwe, zvizvarwa izvi zvinokwanisawo kuenda kudare repamusoro. Mutungamiri weOperation Dudula vaPatrick Mogolusi vaudza nepfenyuro yeSABC News kuti vari kuda kuudza vaRamaphosa nemakurukota avo kuti vaneta nekungovimbiswa kwavari kuita kuti vachadzinga vabva kure vachiti vanoda kuti vakombwe vadzoserwe kunyika dzavo. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda.
Vanhu vari kunetseka chaizvo kuti tichaitika nekuti vari kuona kunge sezvo koti risati yasvika pakupa kuti ivo vari kuti chiine yavakapiwa neHelen Suzman nevamwe vakasiyana-siyana. Saka vanhu vako nekuti vanhu havazvizive zvemutemo izvi vakupinda kuti pamwe zvekuva kuti aiwa nyaya yapera kana kuti tatotadza vanhu vafanira kuenda kuZimbabwe. Saka pane kunetseka kuri kuitika pavanhu, vanhu vari kushungurudzika chaizvo uye zviri kuitika pasi ndizvo zvekuti vanhu vari kushungurudzika dzwawo nemaitiro evanhu pamabasa nekuma UIF iko kwavanofanira kuwana mari dzavo.
Saka zviri kureva kuti kudini kumunhu ari muSouth Africa akabata ZEP pari zvino?
Zviri kutoreva kuti kwaari ari kuona kuti no, upenyu huno muSouth Africa hunenge hwapera. Ndo saka vanhu vakumhanyira kuti atleast vange vane maresiti emawaivha kuitira kuti kana mawaivha acho apuwa, nekuti vakanzwa kuti aiwa mawaivha akupiwa vanhu vakupiwa mawaivha kuti kana munapuwa waivha yacho inga inogona kumutengerawo serumwedzi miviri mitatu because akawana weza yacho anobva aapplyrawo chipemiti yacho iyoyo yotorawo nguva kuti ibude. Saka vanhu varingotsvaga tingamuraramisa mangwana seratingazivi kuti zvichaperera kupi, asi vari kuona kuti nyaya yekungogara chete munhu akangomirira kuti tinzwe kuti koti chatiti zvinenge zvichapinza pamatambudziko, nekuti koti kayachiti aiwa nyaya iyi iri kuhwinwa nehome affairs anenge asisina chekuita munhu iyeye. Ndosaka vatomanyira kuti vatsvage chekubata chete mumaoko. Zvinoratidza kuti vanhu havasi kuda kudzokera kuZimbabwe.
Tanzwa kuti nhasi kune mamwewo mapoka aswera achiitawo toitoi here muJoburg vachitaura nyaya yekuti vari kuda kuti vaRamaphosa vaite kuti vatorwa vaburitswe munyika. Mambonzwawo nezvazvo here izvi?
Zvakatotanga nezuro. Iwo mapato nderimwe racho ranga riri pakoti panyaya iyoyi vana All Truck Drivers Forum of South Africa iyoyi inova iyo rimere mapato rine xenophobia rinovenga zvikuru vanhu vanobva kunze nana Dudina nana Put South Africa Fair. Saka vanhu vakatanga vakaendesa mapepa memorandum kuHome Affairs kuti kuda kuti pakazara maillegal foreigners ngaabviswe. Saka iko zvino vari kuti varikuda kuenda kuna Ramaphosa vachiratidzira nekuti havachadi vanhu vanobva kunze, varoda kugadzira nyika, varoda kuti zvarwe kuitira kuti kusapinda munhu vazvigadzirire nyika yavo vari vega.
Sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Suwanda, vari parunhare South Africa na Ivan Zininga we Studio 7. Kunyanga hazvo vanhu vanosvika mamirioni maviri vari kuda dzimba, mirioni imwe chete iri muHarare chete. Nekuda kwevanhu vari kubva kumamisha kuenda kumadhorobha nekuwedzerawo kwehuwandu hwevanhu kuwana dzimba kunonzi kuri kunetsa nekuda kwemitemo yemabhanga ari kuomesera vanoda kukwereta mari dzekutenga dzimba kana kuti mortgage. Vemabhanga vanoti havana chekuita nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere, nekudaro zvinonetsa kungokweretesa vanhu mari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ratakawana kubva kune mukuru weBankers Association of Zimbabwe vafanwa muTogo, hakuna vemabhanga vari kupa zvikwereti zvedzimba kana nzvimbo dzekuvakira nemari yemunyika kana kuti maZimbabwe dollars. Gwaro iri rinoratidzawo kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupa zvikwereti izvi dzinoisa mari yemutero kana kuti interest iri pakati pezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore kana kuti 11-15%. Asi kuSouth Africa mari yemutero tero pachikwereti iyi iri zvikamu zvinosvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9%. Munyika dzakaita seAmerica mari iri pakati pezvikamu zvitatu kubva muzana kusvika kuzvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 3%-6%. Mutero unotarwa pachitariswa nhoroondo yemunhu yekubhadhira zvikwereti kana kuti credit history. Asi munyika idzi munhu anobhadhira chikwereti kwemakore akawanda kwete zvinoitwa muZimbabwe. Gurukota rezvemagari Revan Vapoma Vima wachitaura pamusangano we Social Security Authority, National Building Society ne Zimbabwe Institute of Public Administration and Management SIPA, vakati muZimbabwe vanhu vanonzi vadzosere zvikwereti makore mashanu, vakati zviri nani kuti vapiwe makore makumi maviri.
UBS nemamwe mabuilding societies ngaachisevenza kuitira kuti tidzokere kuthe normal mortgage system inopa vanhu nguva yakareba yekuti vabhadhare dzimba dzavo.
Vakatendawo kuti mari inoripwa pachikwereti chekutenga imba yakawandisa.
Tichatarisa futi issue yemainterest rates. Mainterest rates acho ngave asiri usury. Hamungaiti chimbadzoka nereal estate.
Mumwe mugari weMuHarare vachenesa Ntungwa vanoti kukura kwemitero inodiwa pazvikwereti zvedzimba zvinohodza mhuri yevakawanda.
Mari haisi kutendera muekonomi zvese zvatinoziva. Imari iri kuenda kune vashoma. Inini nekumira kwakaita zvinhu handione maZimbabweans achikwanisa.
Asa mai Mildred Kujinga vanoshanda nerimwe bhanga rinopa zvikwereti zvedzimba nepekuvakira reNational Building Society NBS vanoti shuviro yavo ndeyekupa munhu wese munyika zvikwereti zvichienderana nemari yaanowana pamwedzi kuti azokwanisa kudzora chikwereti.
Kuumbwa kwebhengi rinonzi NBS rakatoumbwa rakatarisana nekuti ripe vanhu dzimba nemaererano nezvavanorarama nazvo kubvira vari pasi kusvikira vari pamusoro.
Vanotiwo kunyange zvodonzo ravo riri rekuwanisa munhu wese imba, vanonyanyokurudzira kuti munhu ave achiwana madhora mazana maviri nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi kana kuti $250.
Isusu sebhanga ratinoti rinokurudzira chinhu chinonzi financial inclusion, hatina minimum income, asi tinokurudzira kuti munhu wose anoshanda dai agona kuwana mari iri pamusoro pekuti awanewo mari inenge mazana maviri nemakumi mashanu $250. Nekuti izvo zvinotaura kuti uchinge watengawo magrosari unogona kusara nemari yakafanana $50 kana kuti 80 yatinogona kuti aiwa nemastend edu atii tichinge tinawo kuti ukwanise kuvaka kana kune nzvimbo dzinonzi dziri kufanira kuumbiridzwa kuita mataun.
Vachibvunzwa nezvemakore mashoma anopawa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti, amai Kujinga vangopa kurudziro yekuti vanhu vatore zvikwereti zvavanokwanisa kubhadhara.
Kukurudzira kuti munhu agone kutora imba inoenderana neupenyu nimari anobata panguva iyoyo.
Vachibvunzwa kune Studio 7 nezvekukwira kwemitero yemari yezvikwereti izvi, amai kujinga vakati havakwanisi kutaura pamhepo interest rates ebhanga ravo, asi vakati
isu tinoshanda namalending rate anenge aiswa nehurumende, ende hurumende zvayakanakira when it comes kunyaya yedzimba, malending rates avanoisa akanyanya kuderera kudarika atinoisa pamaloan ekuisa pamubato wamaoko.
Nyaya yekusheya simba zvakanyanya kuri kuita dhura remunyika uye kusajeka kwegwara rezveupfumi kuri kupa kuti vamabhanga vatye kukweretesa vanhu mari dzekutenga dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeUkraine vanoti Russia yatanga mwedzi uno wachikumi nekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mushure mekubhomba guta guru renyika iri Kiev nhasi mangwanani. Vanhu gumi vanonzi vakuvara. Mabhambo aya anonzi aparadza dzimba dzevanhu, kiriniki, motokari pamwe nepombi dzemvura. Vakuru vakuru mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vanoti vari kushushikana nenjodzi inonzi inogona kukonzerwa nezviri kuitwa nemauto eChina ayo anonzi ari kudzivisa ndege nengarava dzehondo dzeAmerica kufamba zvakanaka munzvimbo dzinonzi dzinokwanisa kushandiswa nenyika dzose kana kuti international waters. Izvi zviri kuitika munyanza yeSouth China Sea. Nemusi wechipiri, America yakaburitsa vhidhiyo yakaratidza zvakaitika apo ndege yayo yemhando yeRC-135 yakakanganiswa kubhururuka neChina. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina, amai Mao Ning, vakati America ndiyo yakakonzera kunetsana uku nekuda kusora. Dare reInternational Court kuHague rakapa mutongo yekuti China handiyo muridzi wenzvimbo iyi, asi China inonzi haisi kutevedzera mutongo uyu. Mapato ezvematongerwo enyika ane maonero akasiyana-siyana pakutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro. Vamwe vachiti mutungamiri wenyika vanotosungirwa nemutemo kuti vange vachitara zuva iri nenguva chaiyo. Asi vamwe ndo vanoti vaMnangagwa vakakasika kumedza kutsenga vachada sezvo kwanga kuchine nyaya dzakanangana nesarudzo dzinoda kugadziriswa. Vamwe ndo vanoti kunyanga hazvo zuva resarudzo ravepo, gwaro revavhoti reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harina kumira zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vari kunotarisa mazita avo vanga vachishaya mazita avo munzvimbo dzavakanyoresera kuvhota vari. Ukuwo bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora rakaendawo kudare richiti panofanirwa kutanga pagadziriswa gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti Final Delimitation Report pasati paziviswa nezvezuva resarudzo. VaMnangagwa vakazivisa kuti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pasina akunda musarudzo yemutungamiri wenyika inozodzokororwa musi wa2 Gumiguru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGodfrey Kurauone vebato rinopikisa reCCC pamwe naDr Masimba Mavhaza veZANU PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Mukomajonga ndozviri pamutemo. Mutemo unosungira mutungamiri wenyika kuti ataure zita resarudzo. Ndozvo vakada kamirira toso tizive tione kuti tofambisa sei munyaya dzokugadzira pamakampeni edu sebato rinoda kupinda mugovernment muna August. Asiya huru yati ikutinga ndeyekuti zuva rataurwa panguva iyo zeki ikuita matambudziko nevoters roll. Vanhu vakawanda varikuenda kucheka masa avo varikumashaiwa. Uyu means kuti zeki pachezvayo is not ready, zeki haisi prepared for elections. Zvinova izvo zvichatipa aya tinoti madisputed outcomes, ekuti makabuda maresults munhu wese achanga asina kugutsikana nemhaka yekuti vazhinji muchaona kuti zvosara kumba kuti mazita kwa harimu asi vachiziva kuti vakarejista kuvhota. Dai dambudziko guru
regai tidzwe una Dr. Mavaza manzwa zvataurwa navakura one pamusoro pekuziviswa kwakaitwa zuva resarudzo.
Ya vakura one ndinongobvunzana navo pekutanga pekungoti ndo zvinoda mutemo, ndo zviri pamutemo wenyika yeZimbabwe. It's a constitutional obligation could the president divide abide by it and give an electoral date. And again, as I said earlier, kana mutungamiriri wenyika achinge achitedzera mutemo wedunduro remutemo wenyika chikomborero kune nyika iyoyo, nekuti mune munhu anotedzera mutemo. Hatina kufanana nedzimwe nyika dzekuti vanongofunga kuti hatichavhota nekusvika peri kusvika ini ndafa. Isa atina izvozvo ZANU PF inotedzera bumbiro remutemo kugutsa ruzhinji nezvinoda vanhu. Asi kuti titi zviri nyore kufadza munhu wese, tingadai tanyeba, hazvikwanisiki. Variko vachangonunyuta vachingoti dai maelections anonotswa. Izvozvo vanga anonotswa apa vetriple C vanga kutopopota, muri kutya, mazoita sei, maelections aannounzwa, hamuna kuzopedza kuita zvakati, munhu haabatsiriki.
Vakuraone mataura nyaya yekuti gwaro revavhoti harina kugadzikana kana kumira zvakanaka, zvinhu izvi zvinganzi zvichiri nemukana wekuti zvinogadzirisika, tichiona kuti sarudzo dzichaitwa musi wa 23 August.
Ndosake mona amavhazi avasina kubabata bhozi vari kuzviziva kuti gwaro revavhoti harina kuita zvakanaka. But however, sokubvunzwa kwamaita vanhu vane zuva ranhasi kuti vange vagadzirisa zvinhu izvozvo zvine zvakanaka, otherwise from there hazvichagadzirisiki. Kana unga usina zita rako, kana zita kwaa ratransfewa, kana ukasaritransfewa kudzokera kwarofanira kunge riri, hazvigadzirisiki. So it's a challenge yatinoona tina bhozi nguva yakana yapuwa vanhu kuti vagadzirise, because vanhu vanga vasina kunzwisisa nekuona kuti these anomalies are serious and auya at a larger volume. So zeki handisi kuti nguva yapa vanhu kuti vagadzirise yakakwana, because vazhinji muchaona mazita avo achichaikwa. But it's not anyone's fault. We don't know what happened. We don't know how they changed the people from this point to that point. So in terms of guru, kuti kanama vaza isani pivu, wakita wasi kuzvona. What means kutwari kwa nero kwa pakati pano.
Kanama vaza nyaye voters roll iyo, hanzi wongu deti ravepo asi voters roll mamvemve.
Nyaye voters roll yakangofanana kumapato ese. Nesuwo tine vanhu vedu vane mazita avo avasiri kuona, asi tiri kuedza kuti munhu wese ngaakumhanye nguva isati yapera kunogadzirisa zita rako nechitupa chako nekurejista kana usina kurejista. Ndokusaka tichiti vanhu ngavarejiste kuvhota, vacheke kuti mazita avo aripo here pachine nguva. Taitaura nyaya yekubva makore maviri apfuura kuti taakuenda musarudzo makore maviri ari kuuya, ngatigadzirisei mazita edu pavoters roll. Vanhu vaingotawo njake njake vachitamba vari kure nekure, hazvibatsiri. Vaakumhanya vakupepuka bako mvura yanaya.
Vakuraone
kuti takuda kutanga maelections, ZANU PF yatova busy kuti ngatiise mutemo wokuti unozosunga vanhu vasataura. So how is the opposition then going to campaign kana muchiita mutemo wokusungirira vanhu kuti musataura zvinyuto zvenyu, musataura zvakaipa zvapurezidendi, musataura zvakaipa zvenyika? Saka then who is going to speak and how? Tikuenda kusarudzo takasunga muromo as opposition, tikuenda kusarudzo takasunga maoko nemakumbo as opposition, but nonetheless ndinoda kuudzai kuti vana veZimbabwe vanoziva zvavanoda.
Vamavhaza, hanzi pane mutemo uri kuwandudzwa uyo unosungira vana veZimbabwe kuti vange vasingasununguke.
Kungoti vakuraona havanzwisisi nyaya iyi, ndiyo yakatanga kare ikapinda ikasarudzwa ikaongororwa ikakurukurwa ikadibetwa ikazovhoterwa nezuro. Uyezve hausi mutemo unorambidza vanhu kutaura, mutemo unorambidza vanhu kutaura nedzimwe nyika pamusoro penyika yako kana usina mvumo yekutaura pamusoro penyika yako. Saka mitemo yemunyika dzese dzinawo mutemo wakadaro. Ndiloge nelobe nayo paamerica, mutemo uyu uri pese.
Dr. Masimba Mavaza vebato reZANU PF vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. musakanganwa chirongwa chedu chelive talk women's round table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelanye injabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlaka kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwasa.
Ubulawayo odume ngokuthi kokomtuthuzi yathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu-129.
Sifuna ukuthi abantu bala ekhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda its business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela namhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly namhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likabulawayo elidume ngokuthi kokontuthuzi yathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamunye i-129 lasungulwayo. Ilanga lebulawayo day linanzwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhova abaculi labafundi begiya e-Stanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje e-Stanley Hall benanza ilanga lebulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya betshitshimba. Isakhamuzi sakobulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likabulawayo namhlanje ngithi kulisuku oluhle lokujabulela lokhu ukuthi ubulawayo njengesigodlo samakhosi King and Queen's City. Sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizathu ukuthi idorobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokutshaya ingungu okhokhela i-Drums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawayo day every day ngoba singubulawayo ubulawayo yithi abantwana kumele bebe kwasa ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 enjenganamhla ngeli-Thursday. Yesterday yakhona ku-celebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi ba-celebrate kungaselebrate kuphela ukuthi abakhethiwe celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhetshu sivunule.
Unduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve the culture yethu, preserve the heritage yethu in a creative manner. Kuyasincedisa especially xa sidila the issue of drug abuse, because masithi abantu should run behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Kuyancedisa ukuthi sidilela izinto ze-drug abuse, and also kuyancedisa ukuthi sidivelope because nxa sibambene sirala behind the culture, kuyasisiza kakhulu.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority, iZTA, uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo Day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
Kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe eyabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. UBulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade leyo khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza koBulawayo, anti uyakwazi ukuthi igoqela lemkambo.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa, wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi qale in the 14 years bethunywa edistributa ama-drugs nezindlu zangkhona ezithwele ama-drugs afuna ukubulala iBulawayo, afuna ukubulala iMathebeleni, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe nomntwana isizwe yasimanzi.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Yokwabhuza izidakamizwa bayizange bekhona. Ikhathe yethu nokuya eskhu zigide sitokoze sithandane njengabantu bakoBulawayo, ngoba namhlanje sikuyalotshe i-culture zethu. So phakamisani ama-cultures yethu, andlela wokuchapha, andlela wokubulala, anokuthandana nokugcina uBulawayo ehlanzeni.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi loZulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo eStanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria wele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye, bafike emahofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela ukutshengisela uMnumzana Freeman Bengu wedeze uhulumende kaRamaphosa umlando wakwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue ama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alenduzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa ngathi this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sizizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. UMnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asilwi nabo abafowethu, singama-African but silwa ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo nakubhalwe. But the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akana wona namaphepho okutangela eSouth Africa kula eSouth Africa kuma umuntu driver
unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso yeOperation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu isenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu ba like abasebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana sisasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixutshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemithi abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabe betshengisela laba kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele sibu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla tshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhani okuza kwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitwa namuhla kulabaningi abakhona ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu kuzasetshenziswa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabakakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedinga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayetshiyeneyo njenge-for example sikhangela ku-ward 8 abezalwane ezethorn grove ezisuswe khona ngale zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane lazo
uphinde wathi bazalobela izethi ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengokuhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezethi ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathantini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered ngabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi ukuwadi kumbe ukuwadi 24 nkayisawuti kodwa ibizo lakho kalikho kuwadi naleyo kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uzabe uyavota kuwadi kumbe 25. So into embi kakhulu le enzakeleyo kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababe babenza izinto kibo kusho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. njalo ukuthi uthi ngenye indlela yindlela yeriging le esesiyibona le ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally
abakubandane ezanu PF labo bayakhala ngokwenziwe iZEC uNomzana Joseph Juma ngomunye wabambe ngaphansi ngokwenziwe ikhomishini le
lumemetheke phose indawo yonke busuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani kuthiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla lethu leZANU PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejale ukuvotela khona. Imbangela esenzakalo lesi ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa intoda i-delimitation le eyenziweyo kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale amabizo alahleke kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthangi ade behambile baswela amabizo abo kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala hatshi ukubana mbethwa kulobugobogobo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elibusayo.
I-institution ye-voters roll siyenziwe namhlanje lilanga lokugcina kuyavalwa ye kodwa engingakwaziyo ukuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo wabo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungazaya kuhlola amabizo wabo ithatha for granted ukuthi amabizo wabo akhona naloko ukukhangela engemafonini yiko kwenza abaningi behambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali phela yinjongo yokuyizeki yabo isenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde ba-register futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa kwabasuze bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Stube.
Kusenjalo, idale lePhalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko ngumthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iCommittee yedale lePhalamende ePhalamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalomthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba iKomiti yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalomthetho.
The PLC they considered it, returned the non-address report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende. Amalunga aweZANU PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokela ebandla leZANU PF umnumzana Bukuraito Garepi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Elova enkundleni yeTwitter ummeli weHarare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Ummeli weHange Central ePhalamende umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayesidlulisela kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed umthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusola lomthetho
ngemuva kokuba iParliament isiphase ibhili le abayithi Patriotic Bill. Sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angangcothozi umsebenzi oyenziwa nguhulumende, njalo angangcothozi i-corruption eyabisenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusitshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu leyo engahlalwa zimpukane. Sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isithu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola asanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa umongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo, edinga ukuba ngumongameli ngokubika kwe-Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Tim Moringayi, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela e-Capital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwazi ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngantho ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona laye uTrump nguye ngantha ulama points amaningi esikukhangela khona ngantha ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavota angikhona they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith u-special prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya izombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga idale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 23 ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lomnumzana Malaki Nkomo, umeliwe insiza South edalele parliamente, yena ekubandla leZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqinde abantu bekumele njalo ilizwe vele lizimisele bona lingene kukhetho esiqongosele ebantwini ngokuthanda bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona i-voter for.
Abantu bayahamba bayaswela amabizo ekunanzeleleyo ewadikani esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 efika kuwadi 1 ibizo yilo lihambileyo lezillage abantu bonke basasele futhi kuwadi 1 ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu nokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izanu p f ezaze ukuthi ayinasupporti siyakwazi izethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kuleyo organization esikhona isazi eyiyona ebhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakona babhizi sizothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha bathekha amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka
abantu bezele bebiza betizano p f for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthela abantwana for 43 years kambe ngaba thola abantwana semele imikizamaza 5 years futhi bakhula ngekukoda izinto zabo inkomo engabe kuyeka laphanethi izalo p f ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala benabo yezimbabwe beyangena kade i-r t g s sibulayo njengobane nge-m t uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ifile indlala ingenile izinto ey'tolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongathi ufuna into embathi komunye umuntu kelinyisekela belifanatiko na hayi lelana lihle kunalo obviously lizachothoza likhume konke ngakhona. Iphinde ekhona ukuthi ibandla lezamphef libandla labantu yikho behlale belivotela abantu kunzenze mhlaka 23 futhi August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithandayo aphele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke iyalungiswa kunzenze sikhuluma i-government yezamphef idiza ngomgwaqo lwesi lebhethibhethi esiyayo ibulawa esiyayo ifono sikhala emgwaqo eminenginengi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqedweyo i-government ibhizi akunamuntu efengendlala angikwazi ukuthi abafuna yikuphi kuhlalela emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yakhonisa isuka ebantwini abavenzelayo ngoba ibandla lezamphef livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vela abakhetha ukuthi bachothoza kodwa iqiniso ukuthi practical phansi abantu babomthi ibandla lezamphef lisebenzile kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuyamphisela umongameli elizwe ubabeyidini nakagwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibakho.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnanga?
Ubaba uphezulu advocating Chamisa yibathi bethembe kubantu abangezakhipha abantwana bezimbabwe egididi ekuhluphekeni. Mina ngithemba ukuthi izenzeka ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakita lesikhipho lezizweni izalo p f sebekhulumile ispokesperson abone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izalo izawini liza bonke abezalo p f asebathebeleni hlanisa ngokubaba uNkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo p f iyalikhetha kayilifuni ezani ebandleni le-3 c ukuthi livotele avocationesin Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafethu abasedaspora bazabuya ekhaya bekwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamainvestazi nento ufake imali ngaleso sikhathi ithi kusathi vuka imali iphenduke wena ufake inkomi vuka isiyidonsi akula muntu letrasti ngebandla lezane phethu lebehluleko ngalawo mazwi ukuthi u-avocationesin Chamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ilabona ngisho ukubana ilizwe limnandi ngani ilizwe lakithi. Izano PF ye-corruption ihamba number one, ngokudura kwezinto number one, ngokuabhuza abantu number one, abantu bathwele nzima kabaseleyo ngendaba yebandla lekwehluleni.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo Mnumzana Moyo lo Mnumzana Nkomo.
Yeah, Baba Moyo, ngizahlala ngicela 23 sesinqobile thinikata lezano PF ehlisela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabathi zinye izizathu ikhathi lezano PF ngomunye wethu Baba Moyo. Ngabona abantwana izimavu izizathu PF okhulula wonke umuntu.
Siyabonga Baba Nkomo ukuhlangana nawe insizwa enkulu. Ngicela ihlale phansi ucaba uze umqabo kumfo kaNkomo owathi nayo isempilo ekuntweni ezana sihlale kahle emabhunini kodwa kathi siyamabhuni siyandile abanjeke sekuwe umuntu omnyama. Siyabonga.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo we-CCC eMatsouth, lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela ePhalamende olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga.